mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 27 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoudza hurumende kuti zvikoro zvisavhurwa kotoro ino asi zvizovhurwa kotoro yetatu kuti nyaya yekuchengetedzwa utano hwevana vechikoro imbogadziriswa. Zimbabwe Council of Churches inoti zvematongero enyika zvinenge zvave kunyanya mukugovera kwechikafu munguva ino yecoronavirus. Madzimai anepamuviri anoda kubatsirwa anonzi ari kudzorerwa kudzimba dzavo neSeke South Clinic. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti raendesa gwaro kuhurumende richiudza zvarinoda kuti zvigadziriswe zvikoro zvisati zvavhurwa. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takafira Joe vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvisavhurwa panopera nguva yakataurwa kuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown kuri kurwisana nechirwere checoronavirus. Dr. Joe vati sangano ravo rinoda kuti zvikoro zvisavhurwa kotoro ino asi zvizovhurwa mukotoro yetatu mushure mekugadziriswa kwezvese zvinodikamwa mukuchengetedza utano hwevana vechikoro pamwe chete nevarayiridzi. Tatadza kubata gurukota rezvedzidzo kunzwa zvavanofunga negwaro iri.
Sesangano ravarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, taendesa gwaro redu maringe nokuti zvikoro zvingafambisa sei nguva ine yecoronavirus uyezve zvingazovhurwa rini. Ndingati gwaro redu rine kaviri. Gwaro redu rinoratidza kuti zvikoro zvinganetsa kuti zvivhurwe pangazopera tinoti lockdown, nokuti takavhara zvikoro kusati kwambowanekana one case zvayo yechicoronavirus, but pari zvino tavana macases 31 ecoronavirus. Saka zvikoro zvinopa kuti kutapurirana kwechirwere kunyanyise. Saka pane zvatinoti maminimum standards atinofungidzira kuti ange aitwa muzvikoro kuti zvikoro zvizovhura.
Maminimum standards aya akamira sei, Dr. Joe?
Mastandards iyo anofanana nokuti zvikoro zvese zvangazvishandisa semacenters ecoronavirus ngazvive fumigated. Zvikoro zvese ngazviwanikwewo zvine atinoti maPPE kana personal protective equipment yamateacher nevana vechikoro, uyezve zvozokwanisa kuti kana zvikoro izvo zvive futi zvina matesting kits nemaother equipment akatama overall, magloves, mamasks, ndokuti zvikoro tingazofunga zvokuti zvikoro zvingazovhura sei. Ndinoda kuti tiudze vagari vese kuti tine zvikoro zvinoita 9159, tine mastudents anoita 6.5 million, kozoti maticha anoita 135,000 namamwe maancillary staff. Saka tiri kutarisa about 7 million vanhu, hafu yenyika iri muzvikoro. Saka tinoona sekuti kunganetsa kuti zvikoro zvivhurwe pakotoro rechipiri riri kuuya irinotanga musi wa5 May.
Dr. Joe, munoda kuti zvikoro zvigozovhurwa riini?
Zvikoro zvingazozovhurwa kuda pa3rd term, asi chinokwanisika kuti chiitike ndechokuti tomboita inonzi test case. Vana vari nonyora mazamanation egrade 7 O-level ne-A-level vokwanisa havo kuti kubva perhaps mid-July vombobvumirwa kuti vaende kuzvikoro tichitevedza ratio inotaurwa neWorld Health Organization yeratio ye1:15. Saka tinoona kuti ava makandidates anokwanisa kuti aende kuzvikoro ambonozama kuti adzidziswe uyezve achiocupya maclasses ese anenge pari pachikoro.
apa munoda kuti hurumende idina
nguva iyi tichita test case na ma candidates hurumende ne minister of education zvinenge zvichigadzira kuti panozovhura zvikoro zvinhu zvese zvatataura zviya zvinenge zvava muzvikoro saka ndozvatinoona chete kuti zvingaitika kuti zvikoro hazvingavhuriki pa second term zvingatozovhurika pa third term uyezve chikuru zvikoro zvisati zvavhurika ndizvavhurwa ndochokuti taisa maminimum requirements here anodiwa varairidzi vadzidziswa here kuti vanohandla sei nyaya yecoronavirus zvikoro zvavawo nerunning water here kana kuti maborehole waters kumarural area uyezve chiklasi imwe nemwe yava netesting kit here uyezve nyaya yetransport yevana navarairidzi vanenge vachienda kuchikoro yaorganizwa sei nehurumende kuti vana vaende kuzvikoro vasina chatingati njodzi nokukwira zvinovatakura zvese zvezvinotakura vanhu vakawanda uyezve ipapo kana tadecida kuti tonyora mazavanation hatinofunga kuti mazavanation amujune angazongonyora muna naaugust ndoyokuti klasi yega yega inoshandiswa sezamanishi inofanira kuva fumigated before vana vonyora vachiobserva social distance vaitawo social distance vane equipment dzese vana pamwe namainvigilators vanenge vari varairidzi vachipedza kunyora klasi zvekare yofumigetewa saka toona kuti tiri kuobserva mastandards anodiwa neworld health organization saka hakuzi kuti tinoda kungoti tivhure zvikoro zvikoro zvinoda kuvhurwa zvichiendera nesecurity nehealth and safety yevarairidzi nevana vechikoro ndo chete zvinopa kuti tikwanise kuvhura
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanoti hurumende iri kuisa vanhu vari kubva kunze kwenyika munzvimbo dzekuti vambogara uye vavhenekwe utachiona hwecoronavhairus vasati vaenda kudzimba dzavo vanhu ava vari kunzvimbo dzakaita seZipam muHarare kune vamwe vakaburitswa vamwe vachavhenekwa utachiona nhasi vamwe makumi matatu nevana vakatoburiswa sezvo vasina chirwere checoronavhairus vari kubva kuMozambique vari kuchengeterwa paMarowa Training Center kuVictoria Falls vanhu vari paMasuatunya High uye pane vanhu vari kubva kuZambia Namibia Cameroon neSouth Africa kusvika pari zvino bazi rezveutano rinoti vanhu makumi matatu nemumwe vabatwa nechirwere checoronavhairus vanhu vafa nechirwere ichi vana uye vapora vaviri tichiri panyaya iyi uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairus muAfrica huri kuramba huchiwedzerawo mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Center for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nechimwe 31,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica uye chiuru nemazana matatu nemakumi manomwe nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 1,390 vashaya vapona vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu kana kuti 9,300 pasi rose vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 2.9 miriyoni vafa vakawanda vacho vari muamerica vachidarika mazana maviri ezviuru 200,000 munyori mukuru musangano rezimbabwe council of churches reverend dr mtata vanoti havasi kufara nekugoverwa kuri kuitwa chikafu munguva ino yecoronavhairus vachiti zvematongerwo enyika zvinenge zvave kunyanya hatina kukwanisa kubata vatauriri vemdc nezanupf kuti tunzwe mativi avo panyaya iyi sezvo pasina ange achidayira nhare mbozha asi Blessing Zulu abata Reverend Dr. Kenneth Mtata kuti twinze zvizhinji.
Zvinhu zvatiri kuona zvakati wandei asi izvi zvishanu zvinoda kuti tifunge zvikuru pamusoro pazvo. Chekutanga nyaya yenzara tiri kuona kuti vanhu vakawanda vane nzara zvikuru nenyaya yekuti vazhinji vavo vanga vari ma informal traders, ma cross borders mari dzaisutumigwa kubva kunze dzadzira. Vazhinji vanga vari kumabasa, vamwe vanobhadhagwa pavhiki, vamwe pamwedzi, zvino vanga vasingaendi kumabasa. Saka zvavaka nzara mukati medzimba, nzara yakakura. Chechipiri, taona kuti bongozozo mukati medzimba rakura zvikuru, zvimwe zvinobva panyaya yenzara iyoyi.
Asi zvimwewo zviri kukonzera matambudziko emhirizhonga mudzimba, Reverend Dr. Mutata, kunze kweiyo nyaya yechikafu.
Zvimwe zvinobva panyaya yekuti vanhu vokwedu hatina kusimbisa nyaya yekugadzira makakava nenzira yekutaurirana pasina kurovana. Zvino vanhu vachigara pamwe chete kwenguva yakati rebei, makakava mazhinji anopedzisira ava kushanduka kuti vanhu vaite zvekurovana. Chetatu, toona vemabhizimisi vari kunyanya kukwidza mitengo zvikuru.
Chingava chikonzero chei chiri kupa kuti vemabhizimisi vawedzere mitengo zvakanyanya kudai?
Imwe inyaya yekuti vazhinji havana shuwa yokuti kana zvavanazvo zvapera vachakwanisa here kuodha zvimwe, nenyaya yekukwira kuri kuita inflation. Chechina, taona kuti vanhu vanoita zvematonge gwenyika vaona nyaya yecovid senguva yekuzvikurudzira ivo nemapato avo. Nyaya yepoliticization yecovid inohlisa zvatiri kuona. Zvimwe zvatinofunga zvinofanira kunge zvichiitwa nesocial welfare kudistributiwa kwechikafu nemahumanitarian organization. Tiri kuona vemapato vachimanya manya kumberi vachizviratidza kuti vari kufambisa matonge gwei ezvenyika, uyezve vamwe vachitoratidza kuti ndevemapato api. Zvinoratidza kuti tatopinda mugadziriro yemaelections a2023. Cheshanu inyaya yekuti iko kuti patinozobva mucovid-19 tinogadzirira sei kuti kuvandudzwa kwehupfumi nekugadzikana kwenyika zviitike, kana ivo vanoita zvematonge gwenyika vachiratidza kuti vavariro yavo iri kumberi kumaelections a2023, vachaunganidza sei miono yemazimbabwenzi ese kuti vabatirane pamwe chete kuti nyika ifambe iri pamwe chete kugadzirisa mavanga tichaita nokuda kwecoronavirus. Izvi ndezvimwe zvezvinhu zvatiri kuona takatarisa kubva kuecumenical observatory yedu kuZimbabwe Council of Churches, maobservations atiri kuita nezvatiri kuwana kubva kuvanhu vari kufonera kuinformation center yedu.
Asi pane urongo hwamakamboitawo here wekuti mugare pasi naivo vanoita zvematongerwo enyika kuti mutaure navo zviri kutsikwe mwoyo yenyu?
Hongu zviri muurongwa kuti titaurirane nevose vari involved kuti zvingaita sei kuti tivake a more nationally oriented process than inonyanya kuratidza mapato ezvematonge gwenyika munguva yekudhila nenyaya dzinoda kuti munhu wose aise ruoko pabadza. Politicization yehumanitarian crisis inoaffecta cooperation yamaactors akawanda nokuti vanhu vanotya kuva identified namapolitical programs.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti CheatRest rinoti kanzuro yechitungwiza iri kusiya madzimai ane pamuviri ari ega panguva yapanoda kubatsirwa. Madzimai akazvitakura vanonzi vari kudzorerwa kudzimba dzavo apo vanoenda paseke South Clinic kunobatsirwa. Vakafanobata chigaro chemunyori weguta rechitungwiza Dr. Tondera Yakasu vati kanzuri yavo yakatara kuti Seke South Clinic ndiyo nzvimbo ichaendeswa avo vanenge vachiongororwa chirwere checoronavirus. Naizvozvo madzimai ave padyo nekubatsirwa ari kukurudzirwa kuti vaende kuSeke North Clinic. Asi muzvare kuvheya vanoti sangano ravo rinoda kuti kanzuru yechitungwiza inzwisise kuti madzimai aya haana chekufambisa kuenda kuSeke North Clinic uko kwavanonzi vaende nekuti makombi haasi kufamba zvakanaka. Vanoti madzimai ave kuda kubatsirwa anofanirwa kubatsirwa nguva iyoyo havakwanisi kumirira dzimwe rondedzero. Dr. Kasu havana kuda kutaura nesu vachiti zviri mugwaro ravatumira kuvatori venhau pamusoro penyaya iyi zvakakwana.
Zvino zviri kurwadza ichokwadi zviri kuitwa kuti madzimai ane pamira ari kudzoswa ari kudzoserwa kumba. Chikonzero chiriko ndechekuti kubva palockdown yenyaya yecovid-19 vakadzi vazhinji vari kudzorwa kumba nekuti vari kuchekutanga kuri kunzi avanhu havabvumirwe kunge vakawanda pachipatara cheSeke South Clinic. Uye zvekare vashandi kana kuti varapi havana zvakakodzera zvatingati maprotective clothing zvekudzivirira kuzobatana utachionana hurwere kana kuchengetedza vamadzimai. Saka ndo chimwe chinhu chiri kudzoswa zvekare.
Asi hamusi kuona sekuti apa vari kuedza kuchengetedza utano hwemadzimai aya here?
Chinhu chinogumbura kuvanhu vechidzimai nekuti iko zvinezvi nekuda kwelockdown makombi chaiye kufamba ari kunetsa. Hakuna kombi yekuti tongati kubva kuzengeza kuenda kuSeke South Clinic kwacho kana kubva kupi chero nzvimbo makombi ari kunetsa. Saka tichitarisa kuti mudzimai anenge akazvitakura oni kwaachifamba achikusvika asvika ikoko asina kana pasina transport wobva ipapo odzoswa. Vari kuti vari kutambira madzimai anenge ato nguva yavo kana kuti mwaka watosvika wekusununguka. Havasi kutambira vai vanenge vachangotanga kunzwa marwadzo. Vari kutambira vai vanenge vatoni vatu nguva yatosvika vanongosvika wongosununguka kana pasina macomplications obva watoburitswa. Saka zvinhu zviri kuzokonzera kuti madzimai one anokwanisa kusunungukira munzira uye zvekare anokwanisa kuzonosunungira kumba. Zvinove zvinhu zvisina kodzi zviri pasi pekodzero yeutano. Munhu wega wega ane kodzero yekurapwa, ane kodzero yeutano wekuchengetedzwa utano hwake. Saka zvinhu zvinogumbura kunyanya kwatiri madzimai.
Imimi mangamuchifunga kuti munoda kuona hurumende ichiite chii pamusoro penyaya iyi?
Taikumbirisa kudai hurumende yatora matanho yaona zvekuita nguva iripo madzimai mazhinji asati aparara, madzimai mazhinji akazvitakura asati aparara kana kuparadzirwa vana vavo nekuti vachazowanikwa vachifamba netsoka kana kuzosunungukira munzira kana kuzosunungukira kumba uko kunenge kusina vakoti kana vana nyamukuta vanokwanisa kubatsira.
Avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvhea vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukroniko mune nyaya pamusoro pekusungwa kwevatendi makumi mana nevasere vekereke yeChrist Apostolic Church Worldwide Revelation kuChavalala kuBulawayo vakange vakaungana, izvo zviri kurambidzwa mazuva ano mukurwisana nechirwere checoronavirus. MuNewsday, umwe murume wekuChipinge vaCrispin Rambu vakasungwa vachipomerwa mhosva yokunyomba hofisi yemutungamiri wenyika uye kutuka mutungamiri wenyika mushure mekunge atenderedza mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanongokopa zvese zvinoitwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nekuvapa zita rekuti Ramakopa. MuHerald mune nyaya pamusoro perori yemasoja yakakudubuka nezuro mumugwagwa wekariba Makuti pakafa musoja umwe chete, vamwe makumi maviri nevatatu vakakuvara. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiwa shambarari Studio 7 vana mukoma tanunuka wande ana mukoma Blessing Zulu ana mukoma Rechoto ndinokupasisa imeseni ndiri kuJoburg kutembisa ndichikwazisa nevateereri vese Studio 7. Hai, tinotenda kuti munotibatira basa rakanaka, munotipe news dzechokwadi. Asi ndinokumbirawo kuti hei Pana mkuma tanoroka wande. Pane murume uyo wa umonzi mutodi uyo. Hey, uyo murume uyo ndinonase kuti auto cheruki kuramba wakabude pa mhepo uchitaura zvinhu zvisina maturo. Nekuti kana uchiramba wakataura pa mhepo uchiramba wakataura kuti hurumende iri mushishi kugadzirira kupa vanhu. Hurumende mangwani mangwani inongoramba iri mushishi kugadzirira kupa vanhu. Hatimbonzwi kuti yazopa vanhu pakati nepakati ichipa chine chii. Kungoramba iri mushishi kugadzirira. Saka tomirira mushishi waya waya here. Ndinotenda mashoko iwayo.
Kwanani pano pasi 27 mukutaura nageneral ari kumbire kumash central. Ndoda kukomenda pamusoro pemademolitions ari kuitwa muHarare pamisika inoshandira vanhu. Right, idzi politics chete dziri kuitwa. Hapana kuchenesa nzvimbo kuri kuitwa kuti chirwere chisazopararira. Pari kutambwa politics. Apa MDC haisi kuzviona. Kabineti yakagara pasi ikabuda nechisungo chekuti vanhu ngavabviswe manzvimbo dzavanoshandira kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Panoputswa zvinhu pari kushanda mari. Pane magreda ari pari kutoshanda, madhizeri ari kutoshanda. Ko mari yadi kumboiswa kucovid-19 tozotanga zvekuzogadzisa pokuti vanhu vanozoshandira mumashure mekunge covid yadarika. Kabineti iyi yatobva yatoronga kuti kanzira anenge aripo. Zvakuita kunge kanzira ndiyo yaronga kuti zvinhu zvevanhu zviputswe. Iye meya achitenga ari kusankishenawo zviri kuitika izvi. MDC zivai kuti zvinhu zviri kuitika izvi kusaparadza masapotazi ei. Ndiyo zvaya zvakamboitika futi muna 2004 panga pane muramba chine yakaitwa ichidzinga masapotazi emdc mutown kuti vaende kumamisha kune masabhuku kuko vanozogona kumanejeka zvakanaka vachigona kunyimwa chikafu vari kweikoko. Saka apa kuda kudzinga vanhu vemudc vari kushanda vari mumatowns. Ende kana vadaro joku yazonzi iyo ndoichange yakupa vanhu nzvimbo dzekushandira, ichange yakupa vanhu vezanupf nekuti joku ndeye zanupf ichatanga kuvatsvagira matebhu ekushandira yevapa nzvimbo dzekushandira zviri pachena. Saka MDC budai pachena, mutaure pachena kuti zviri kuitika izvari. Hamusimi muri kuzvikudza kuti zvinhu zviitike. Budai pachena muzvitaure pavanhu kuti hazvisi muzvisoropodze vanhu vachinzwa kuti imimi hamu mukati menyaya dzakadai.
Makadiko pastudio 7 apo, makadiko hama dzangu nayo coronavirus. May God bless you. Ini ndinonzi Gwasarira Toringa, ndirikufona ndiri muPretoria umu. Kutivo chichemo changu ndechekuti ko tine hamavo dzedu dziri kumusoro uko kunana Harare dzinotozikamwa nemapurezidendi chaiwo. Kasi kumaraini kwedu pakaipa, nzara, vadhara vedu havana kana chavanowana. Havagoniwo here kutaura nevakuru vacho uko kumusoro kwavari sezvo vari padhuze navo. Pamwe chichemo chinganzwikwa.
Makadi, makadi, vashamari studio 7 kose kwamuri ndokwazisai. Ndoitwa Clopas 2 ndikuno kuJohannesburg, South Africa. Ndoona kuti danho ratogana hurumende rekudzikisa mazuva idanho rakanaka serikiri quarantine, nokuti ndanga singaoni kuti munhu anoita 21 days apa wanga futi asina kana chainacho apapedza 21 days aragiri iye chikafu chichinetsa kudai. Ndoona zvakanaka chaizvo kuti hurumende ipapo yagona. Ende dei zvaitobvira sekuona kwangu ndiyangu kuti munhu paanenge achingopinda pabhodha reZimbabwe obhatitesa ipapo awanikwa asina, otongonanga kumba kwake straight, awanikwa nacho oinza kuquarantine. Nokuti hei zvakangooma kuti uchida kuenda mba kwakomborosi kumbogara futi musango uchida unoonana nemhuri, zvinhu zvakangooma chaizvo. Hurumende ipapo yagona kuderedza mazuva nokuti hei apakatooma. Like siri kuno kuSouth Africa kuno kuti toda kuenda kumba. Zimbabwe nyika yedu, nyika yakanaka. Nyangode kune nhamo ndeyedu, hatina kubva kumba tichidzinganiswa, takabva mune zvakanaka. Saka funangodzokera mune zvakanaka, tinogarawo nemhuri. Saka chishoko chete kuti kuno kwatiri nzara iriko, tinayo nzara, mabasa ezvino kwakavharwa. Saka hei taingokumbira kuti dei mukupera kwemwedzi bhodha ranga ravhurwa tadzokerawo nyika kwedu. Ndochikumbiro chedu kuti bhodha ranga ravhurwa tadzokerawo nyika kwedu, tanogarawo nyika kwedu pamwe chete nemhuri. Mhuri dziri kutisiwawo, mhuri dei vana baba vanga vadzokawo kudzimba. Saka ndotenda hangu nadanha togana hurumende. Zvaingobvira munhu achingopinda pabhodha otestiwa, awanikwa asina, aongonanga kumba kwake straight, abatwa nacho oiswawo kunzvimbo yequarantine. Ndinotenda hangu.
Ini ndiri kuno kuSouth Africa. Ndinonzi Tapiwa Shangwe Machaya. Ndine kuchema kwandinako because hei Tizi kuti tichapona here kana kuti hatiponi, because tinoti tichishanda kuno tichitumirawo zvinhu zvedu kumusha. Tichinoitawo zvatinoitawo kumusha kuna namusika, michita zvakaitawo misika, misika yedu yetichitiwo tikwani kwekuraramawo zvakanaka muna namasvingo kutobvawo. Manje kana tongohwawo kuti hurumende iri kungoparadza misika yavanhu pasina notisi, pasina kuti ide vaudzawo vanhu havo kuti hashuwa isu tinokumbirawo kutiwo musi wakati deno mavabvisawo zvinhu zvenyu. Tinotarisa kuti tichange tichisvikawo tichibvisawo tsvina yamakatiisirawo munyika medu. Zvanga zviri nani pano kuti vangosvika voparadza zvinhu ende nguva yelockdown ino vasingatenderi kuti tifambe. Saka kuti hama dzei mukadzi wangu ini chai chai kana kuti ndongotiwo hama dzedu dzenge dziine misikawo yakafanira pata tichiitira vapo kuchitima mumasvingo uku kavachiparadza vasina kupa notisi. Nekumwe kwandakahwa kuti vakaparadza kunana Harare, kwese kwavakabva uko kwavakatanga nako vachingoparadza hapana kana nenotisi. Saka totarisirawo kuti no hurumende yedu voka maitira yaitawa hei yatikuvadza. Apa ndo pete takatarisirawo kuti iwori kuno uchishandawo 50 cents yaunoshanda yavoiyo kumba uko ukawanikwawo 50 cents inenge yatengesawo pazuva, tikabatanidza tokwanisa kurarama tichienda mberi. Ende hei zvinhu zvakaoma hazvo kuti uparadzigwa mudziyo unenge wakatarisirawo kuti pamwe unogona kuraramisawo mhuri yako yoendawo kumberi neupenyu huri nani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zuva nezuva mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanosangana nevatori venhau vachitaurira nyika pamusoro pechirwere checoronavirus. Asi iko zvino vaTrump vanoti pamwe vacharegera kuita izvi, vachiti vatori venhau vanobvunza mibvunzo yakawandisa uye inoita kuti vasaonekwa zvakanaka. VaTrump vati zvinobatsire kusangana nevatori venhau vanobvunza mibvunzo yakawanda uye isingafaniri kubvunzwa, voregazve kutaura chokwadi kuvanhu. Izvi zvinotevera kushorwa kwakasimba kwakaitwa vaTrump mushure mekunge vataura mashoko ekuti kurapa chirwere checoronavirus vanhu vangagona kubayiwa majekiseni emishonga inoshandiswa kuchenesa nekuuraya utachiona mudzimba. Kunyangwe hazvo vaTrump vakazoti vakange vachiseka zvavo, kushorwa kwavakaitwa kwakakonzera kuti vafunge zvokurega kusangana nevatori venhau zuva nezuva vachivapomera mhosva yekutaura zvemanyepo uye kusataura chokwadi kuvanhu. Mashoko akataurwa navaTrump akakonzera makambani anogadzira mishonga yokuchenesa zvinhu mudzimba yakaita seLysol kuti ibudise mashoko ekuyambira vanhu kuti mishonga yavo haisifanirwa kudyiwa, kunwiwa kana kubaya majekiseni.
Ndavakuti ndikati chetorese sumudzai maoko vanozimudza, chese chandaita ndikangochiisa mugeto vaita nekuapreciata. Ndozoti chetorese itai woyo woyo, ndichiti chetorese itai woyo 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 woyo. Tokiuya enda nenyika, pakwira mhendo akadzika.
Ambo kanonakidza kanobva kuna Toki Vibes aenda nenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoudza hurumende kuti zvikoro zvisavhurwa kotoro ino asi zvizovhurwa kotoro yetatu kuti nyaya yekuchengetedza utano hwevana vechikoro imbogadziriswa. Zimbabwe Council of Churches inoti zvematongero enyika zvine kunyange zvape kunyanya mukugovera kwechikafu munguva ino yecoronavirus. Madzimai ane pamuviri anoda kubatsirwa anonzi ari kudzorerwa kudzimba dzavo neSeke South Clinic. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So we see card descent.